Mangwana nakanaka vatereri nguva dzava 6 tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu kurume 21 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanachiremba vakawanda kwavaona tsamba iyi vawirirana kuti aiwa zvakanaka hazvo, zvakanaka chose, nekuti vari kuita basa ravo ndozvavari kutaura. Asi tiri wrong panyaya iyi yetsamba iyi ndeyekuti ndechekuti vanhu ava takavaudza 21 days before vakaramba vakanyarara. Saka kana vachida kubvisa mari yachona ndavabvise, nekuti mari yachona yagara isiyo mari.
Vana chiremba voramba kudzokera kumabasa zvichitevera kwavanoti kuvhundutsirwa nevamwe vakuru vehurumende.
Tokunosangana nevatungamiri vesadhaki vanenge variko, veecowas vanenge variko, neeastern block iyaiya inana Tanzania, nyika dziri kueast kweafrica tiri kunosangana nadzo tichipa vatungamiri zviri kuitika muZimbabwe. Pasvika Zimbabwe kubva pakaitika ku iya.
Chikwata chemubatanidzwa hwemapato anopikisa weMDC Alliance chiri kutarisirwa kusimuka nhasi chakananga kumusangano wechimbi-chimbi weAfrican Union.
Ko izvo iri kunzwa mari yakanaka and but musakanganwe kuti tigoridhe rasimba. Mukaona mari yakubuda mugoridhe ezvinoizvi matani egoridhe tiri kutarisa kuti anenge ari kuma 24 tons dzegold. And kana wakazvitarisa tiri kutarisa kuti goridhe rinenge rakurova kuma 1 billion ikoko.
Musika wefodya wovhurwa zviri pamutemo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekukundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana navana chiremba avo vari kuramwa mabasa, hurumende yave kuvavhundutsira kuti vadzokere kumabasa uye kuvanyima mari dzemihoro, asi vana chiremba varamba vakatsika madziro vachiti havadzokere kubasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa. Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi uye gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vakasangana navana chiremba nemuvhuro uye vakavati vanofanira kudzokera kubasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Asi pari zvino hurumende yakatiwo yawedzera nezvikamu 50 kubva muzana mari dzavana chiremba dzekubatsirikana kana kuti ma-on-call allowances nezvimwe kutanga musi wa1 kubvumbi. Mukuedza kumanikidza vana chiremba kudzokerawo kumabasa, munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanotiwo vose vari kuramwa mabasa havasi kuzopiwa mari dzavo dzemihoro. Asi vana chiremba vanoti mari yavari kupiwa haikwane uye vari kuda kuti muzvipatara muiswe mishonga. Mukuzeya nyaya iyi, tanonoka wande westudio 7 abata mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vaMxolisi Ngwenya.
Mamembers amakonsulta panyaya yetsamba iyoyo tasvika pakuurirana kuti vagwinzi vari kuita basa ravo ndozvavafamba kuita. Taa takatozvimirira izvozvo kuti vanhu havapuwi mari, asi chokwadi ndechekuti chero vanhu vakasapuwa mari maitses atareza atavapa nyaya dzedu dziri reo dzekurarama vambomira zvekuda kutyidzira vanhu vagadzirise nyaya yekuti.
Saka hamusi kudzokera kubasa?
Aiwa, tingatyidzirwe kane kuda kwese kuda yekuti ivo vari kuda kuti tiite tobva tangosiyana. Aiwa, hazvidaro, tinoramba tisingadzokere kubasa. Ngavatese mari dzacho kana vachida, asi ngavazive chokwadi chekuti hatingashandisiri zvinhu zvakadaro.
Ko, kana hurumende ikakudzingai mabasa munoita sei?
Ngavadzinge zvavo vatsvage mamachiremba achatsetsa dhola 50 a.
Muchiri kuda kutaura nehurumende here kana kuti kutaurirana kwatomira pari zvino?
Takamirira kutaurirana, asi havasati vatifonera, havasati vatombozvinoisa kana kuti imila kana kuda kutongotibata zvedu tiwirirane kuti tiita sei.
Vana chiremba pavaona tsamba iyi vati chinyi?
Vana chiremba vakawanda kwaona tsamba iyi wawirira na kuti aiwa zvakanaka hazvo zvakanaka chose nekuti vari kuita basa ravo ndozvavari kutaura asi chiri wrong panyaya iyi yesamba iyi ndeyekuti ndechekuti vanhu ava takavaudza 21 days before vakaramba vakanyarara saka kana vachida kubvisa mari yachona ngavabvise nekuti mari yachona yagara ishoma kana chero akaibvisa shoma iyeye zvinobatsirei tidzokere kubasa uyezve todzokera kubasa kusina mishonga kusina michini yekushandisa todzokera kunodini
ko varwere ava vesava voita sei nai Dr. Ngwenya
varwere ngavataure nehurumende yavo yakavapromisa kuti ichavapa vana chiremba vanovarapai because isusu sana chiremba tii vanhu varingotumwawo vangonzi nehurumende titangirei tikubhadhare kana hurumende iyoyo yakapromisa kuti vanhu vacharapwa zvakanaka ichitadza kuita izvozvo iyoyo haisi mhosva yedu nekuti isusu tingoda kuti tibhadhare sezvatakawirirana patakapiwa mabasa
saka pari zvino chamakangoita kungomira kunzwa kuti hurumende ichati chinyi zvakare
chero kutovamirira kana kusavamirira ngavambotanga vaisa mushonga vozotanga kuda kutaura nini
mutungamiri wesangano ravana chiremba rezimbabwe hospital doctors association Dr. Nkolisi Ngwenya vari parunare muBulawayo zvichakadaro magweta anorwira kodzero dzevanhu ezimbabwe lawyers for human rights anoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba nechimbi chimbi sangano iri rati kukundikana kwehurumende kugadzirisa nyaya iyi kuri kutyora kodzero dzevarwere dziri mubumbiro remutemo sangano iri ratiwo zvichemo zvavana chiremba zvava nemakore zvisina kugadziriswa ratiwo varombo vasingakwanisi kuenda kuzvipatara zvisiri zvehurumende ndivo vari kunyanya kutambura nekuramwa mabasa kwavana chiremba uku chikwata chemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance chiri kutarisirwa kusimuka nhasi chakananga kumusangano wechimbi chimbi weAfrican Union kana kuti Extraordinary Summit of the African Union uyo uri kuitirwa muguta guru reRwanda Kigali chikwata ichi chiri kutarisirwa kunosvitsa gwaro rekuzivisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe kubva pakatorwa masimba navaEmerson Mnangagwa uye zvichemo zvinonzi nemubatanidzwa uyo zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa pamwe nenguva yesarudzo yacho vari kutungamira chikwata ichi uye vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti chikuru chavari kuda kubva kumusangano weAfrican Union ndechekuti uone kuti hurumende yavaMnangagwa yamanikidzwa kuita sarudzo dzakachena uye dzakajeka dzisina kuchikisidzirwa kwevanhu vanotiwo vanodawo kuti iyo African Union izoongorora sarudzo pamwe nemamwe masangano akaita seUnited Nations neEuropean Union vamwe vari muchikwata ichi ndava Settlement Chikwinya vebato rePDP namai Miriam Mushai vebato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube katinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamonzora
tatumwa kuKigali izvozvo tiri kutoenda nhasi kuKigali kwacho kwatiri kunosangana nevatungamiri wenyika dzakawanda wanda dzemuAfrica tikunosangana nevatungamiri weSADC vanenge variko weECOWAS vanenge variko neEastern Bloc iyaiya inana Tanzania nyika dziri kuEast kweAfrica tiri kunosangana nadzo tichipa vatungamiri zviri kuitika muZimbabwe pasvika Zimbabwe kubva pakaitika kuiya kusvika pari zvino kuti vana veZimbabwe vari kugara zvakaita sei uyezve kuti matongerwo enyika amira sei muno muZimbabwe tobva tataura kuti tiri kuda kuti iyo African Union inge iri inouya muno aine nguva yakakwana kusati kwaitika sarudzo tosvika panguva yesarudzo vanofanira kunge vari muno vachiona zviri kuitika muno vachifamba mumaruva veAfrican Union vachiona kuti zvinhu zviri kufamba sei marari anenge achiitwa aya nhaurwa dzechiitwa dziya vange vachidziongorora vachiona kuti zviri kuitwa nemazvo here kuti kune vanhu vari kutyidzira vanhu here kune vanhu vari kurova vanhu here African Union tina kuikoka kuti inge iri muno semadzisawira eZimbabwe vange vari muno panenge pachiitika sarudzo dzedu saka ndo zvatiri kunyanya kufambira izvozvo seMDC neMDC Alliance
tichitarisawo kuenda kwamuri kuda kuita kumusangano iwoyu zvii zvakunozobatsirawo kune vanopikisa kana kuti kune vana veZimbabwe
tinoona kuti kana hurumende ichienda inosvika ikoko ichiti tiri kugona zvebandiro kwati, vakuru venyika dzemuAfrica havazive kuti vana mai vari kurara kumakiu, vana mai vari kuenda kunosununguka nemabhaketi avo emvura pamwe chete nemareza avo nemarambi avo. Ndozva zvaakuitika muZimbabwe, uyezve kuti upfumi hweZimbabwe hwadzikira zvikuru, urombo hwanyanyisa. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanenge vatinenge tichinotaura nyaya idzodzo vochiona zvakare kuti mauto eZimbabwe anofanira kuvapo kuchengetedza mwana wese weZimbabwe. Kana zvadaro tobva taziva kuti sarudzo dzedu dzinenge dzakachena.
Zvii zvikuru zvamungade kutarisawo kuti zvibatsirwe nesangano rakaita seAfrican Union?
Chekutanga, runyararo ndicho chinhu chikuru, kuti pasave nemhirizhonga. Chechipiri, pakasava nemhirizhonga, vane mari dzavo vaya vanotanga kuunza mari dzavo muno muZimbabwe. Saka chikuru-kuru ndechekuti pave nemavhoti kana kuti sarudzo dzakachena, poita runyararo kuitira kuti vane upfumi woudza upfumi muno muZimbabwe. Zimbabwe inyika yakapfuma zvikuru, saka panodiwa mari yekuti mari iya inge iripo. Tiri kuda kuti muve nemabasa muno, vanhu havana mabasa, vanenge vapedza mayunivhesiti vari kutengesa madomasi, apa baba namai vanenge vatengesa mombe dzavo kwemakore ese vachiti mwana aende kuchikoro. Saka tiri kuona kuti pakaita runyararo, pakaita sarudzo dzakachena, pakapinda vanhu vanoziva kutungamira nyika panyaya dzezveupfumi, tinoona vana veZimbabwe vachizorarama upenyu hwakanaka, tinokunda nyika dzese dzakatikomberedza.
Munotarisira here kutambirwa neAfrican Union neurongwa hwamuinahwo hwese uhwu?
Chokwadi, tiri kunotambirwa nokuti tine urongwa hwekusvika tichiregista kuti isu tiriwe bato rinopikisa veZimbabwe, tauya pano tinotozikanwawo ikoko kuti ndisu wacho. Tosvika ipapo toregista, kana tapedza kuregista tapiwa zvatinopiwa zvikwangwani zviya, topinda totaura nevatungamiri vacho watinoita kwasa kutaura nawo. Asi tine nhumwe dzedu dzinogara ikoko dziri kufanira kutotirongera kuti tinenge tichifamba sei. Saka tatova neprogramu yekuti tichaona nhingi nanhingi nanhingi nanhingi, tozokuzivisai kuti vatinge taona ivavo tataura chii navo.
Avo vanga vari munyori mukuru wemDCT uye vari kutungamira chikwata chiri kuenda kumusangano weAfrican Union nhasi, vaDouglas Monzora, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Musika wefodya uri kuvhurwa zviri pamutemo nhasi muHarare nedzimwe nzvimbo munyika dziri kutengeswa fodya nevarimi. Sangano reTobacco Industry and Marketing Board kana kuti TIMB rinoti riri kufara negadziriro yaitwa kumisika inoti Premier Tobacco Auction Floors, Boka Tobacco Auction Floors neTobacco Sales Floors. Mumakore apfuura varimi vaimbochema-chema nenyaya yekushaya mari dzavo, asi rwendo runo hurumende iri kuvavimbisa kuti vachawana imwe mari nechimbi-chimbi pamabhanga ari pamisika iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Sininga weStudio 7 abata mutedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe.
Ndinokuvimbisai ende chandiri kufarira ndechekuti sehurumende takagadzirira chizva chose, ende chiripo ndechekuti mafarmers ese vachange vachikwanisa kupuwa mari cash yekuti vange vachikwanisa kubata zvimwe zvinhu zvinoda mari yecash, ende pamusoro pazvo vachange vachiwana imwe mari ichange ichiiswa mumaakaunti mavo. Sezvo munoziva kuti pari zvino chatiri kunyanyokurudzirawo sehurumende inyaya yekuti tiri kupanange tichiita sei, tichikurudzirawo nyaya yeplastic money. Ende sezvamunoziva chiripo ndechekuti mazuva ano hakuchisina nzvimbo dzekuti ungade chinhu muZimbabwe ndogotadza kushandisa, ingava vana EcoCash, vana NetCash, ivava vana TeleCash, kukwanisa kunge uchishandisa kadhi riya rekuti ukwanise kunge uchiswipe. Saka zvese zviripo izvozvo.
Totarisawo kuti varimi vazhinji vari kumaruwa nekunzvimbo dzakataramuka nekumadhorobha vachange vachikwanisa kuwanawo mari dzavo here idzo kumabhengi ikoku nekuswipa uku zvakangofanana nenzvimbo dzose dzose?
Varimi vefodya vakaisirwa kuti pazuva pega pega murimi wefodya anokwanisa kunotora mari inoita iyo mazana matatu $300. Saka ukanyatsozvitarisisa imari yakawanda, ende chii chinhu chekuti ukatarisa kuti ndo mari yekuti kana umwe munhu mwedzi wese ndo mari yaanoshandisa kurarama. Saka kana tiri kuti pazuva poga poga taita kuti varimi vefoji vanokwanisa kunotora mari yakawanda kudaro, ndinofunga kuti takwanisa kugadzirisa zvinhu zvingavashungurudza.
Panotanga kutengeswa fodya mwaka nemwaka ndopatinoona mari ichiita kunge yaakutendererawo zvakanyanya munyika mese umu. Zviri kureva here kuti fodya ndiyo chiri kunyanya kuunza mari munyika pane zvimwe zvose izvi?
Fodya iri kuunza mari yakanaka and but musakanganwa kuti tigoridze rasimba. Mukaona mari yakubuda mugoridhe yezvinoizvi matani egoridhe tiri kutarisa kuti anenge ari kuma24 tons dzegold, ende kana wakazvitarisa tiri kutarisa kuti goridhe rinenge rakurova kuma1 billion ikoko tikaramba tichiita urongwa hwatirikuita. Mukatarisa fodya gore rapfuura yakaita kuma$827 million patakatarisa manhamba ekusvika muna November yanga iri kuma$827 million, ende tiri kutarisirawo kuti pari zvino titarisire kuti tichangoramba tiri pamalevels atakawana gore rapfuura. Ende maripoti atiri kupuwa kubva kuofisi yavaparent chirimbe yekuti kwaliti yecrop yachona iri kuuya inenge yakanaka chaizvo. Saka mari yatakatarisira pafodya ichange yakanaka.
Muteedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Banga repasi rose reWorld Bank riri kukokera misangano yekuzeya nyaya dzeminda neurombo pasi rose. Misangano iyi ichaitwa kwesvondo rose muWashington DC. Nyanzvi dziri kupinda musangano iyi dziri kupa umbowo hwehuori munyaya dzeminda munyika dzakasiyana-siyana. Vanoona nezvezvirongwa musangano reTransparency International Zimbabwe kana kuti TIZ vaFarai Mutondoro vanoti uori munyaya dzevhu hunokonzera kutambura zvikuru kumadzimai nevana avo vanenge vachigara mudzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo dzozonzi dziputswe. Tanonoka Wandi weStudio 7 abata vaMutondoro kuti tinzwe zviri kuitika.
Musangano watinawo tiri kuatenda chiungano chiri kuunganidzwa neWorld Bank chezveivhu neurombo vari kuchiti Land and Poverty Conference.
Chamunoona seuori munyaya dzevhu ndechipi?
Nyanye kuZimbabwe kwatinobva takaona kuti makore maviri matatu apfuura ivhu ranga richishandiswa nevatungamiriri venyika kuti vawane vanhu vanozovavhotera, vanhu vasingachawani ivhu nenzira yekuenda kucouncil. Uyezve kwakwava nevainzi maland barons vanenge vane maproperties akawanda kavati ivhu ravanenge vanaro mumaguta nekumaruwa ravanenge vakatora nemasimba vasina kuteedza matanho vopa vanhu votengesera vanhu dzimba dzozoputswa. Saka ndopanopinda hori mumarongerwo evhu nemagariro evanhu pane zvine zvakarongwa paland.
Uchapupu hweuori munyaya yekushandisa ivhu hwamuinahwo ndehupi?
Kumusha kwandakabva nyaya yanga ichinetsa ndeyavari kuti maland barons vavanhu vanenge vane simba uyezve vanenge vari mapoliticians zvakanyanya vane simba rekuziva kuti kune nzvimbo yakadai kana kuti kucaledonia kana kuti kuarrington kana kubudiriro kwavanobva vanotora land yavo itengesa semenzaniso kune nyaya yavamahachi iri kumazita redzimosva, kune nyaya yavo dzakabuda dzana vachombo, kune nyaya dzakawanda wanda dzevanhu vanenge vari mumusangano uri kutonga Zimbabwe panguva inoi vaishandisa simba ravakanga vanaro kutora ivhu. Umwe uchapupu zvendewe chisimba chaishandiswa naamai vaimbova mudzimai mutungamiri wenyika kumanzou famu property yavakagreba vachitorera vanhu. So zvese izvo ndoumwe uchapupu hwatinahwo.
Zvamunenge mawana muongororo dzamunoita idzi munoita sei nazvo?
Chakakosha chatinoita kana vanhu vari vatinotiwo mavictims kana kuti vari vatorerwa ivhu ravo sevamwe vanhu vatiri kushanda navo vanofola yatinotiwo Zimbabwe Homeless People's Federation iri kwamutare, tinoedza kuti tisende makeses iwayo kuZimbabwe Anti Corruption Commission kana kuti tinoinitiate dialogue pakati pevanhu ivavo nevaridzi vedunhu vemalocal authorities so that vanhu vanowana redress yatinoti vanowana ruyamuro.
Ndezvipi zvinokanganiswa neuori mukushandiswa kweivhu?
Uori hunokanganisa zvakawanda mukutariswa kwevhu. Chekutanga, mukatarisa maguta vari kumhanya netheme yavari kuti iyo maglobal cities. Saka kuti guta rive guta rakarongeka rinoti mvura inosvika kwose, vanhu vanochengetedza nzvimbo dziya dzatinoti matoro mawetlands, kunge vanhu vachiremekedza mutemo weurban planning. asikana vanhu vakapiwa ivhu zvinewori mukati takaona vamwe vanhu vakuvakira mawetlands anofanira kunge achichengetedzwa. Besides izvozvozvo tinoona zvekuti kana vanhu vawana ivhu nenzira dzine hori dzimba dziya dzimwe dzacho dzogona kuzoputswa vakadzi nevana ndo vanonyanyotambudzika nematambudziko iwayo. Tinoona kuti makesi akawanda emadimolitions kana kuti kuputswa kwedzimba vanhu vanozonyanyoshungurudzwa zvakanyanya madzimai nevana. Zvezvakare kana hori ukanyanya munyaya dzeland tinoona kuti zvinoita kuti vanhu chaivo vatadze kubhadhara mari dzinofanira kuti dziende kukanzuru mari dziya dzee dzakuenda muhomwe dzemapolitician. Saka maurban authorities kana kuti makanzo anotadza kusevhisa dzvimbo dziya dziya dzinoramba dzine maproblems anozoita kunge vana typhoid vana chorera ndo mamwe matambudziko atinowana anosangana nevanhu. Zve
hurumende yeZimbabwe inoenderana nezvamunenge mavanyevera here?
Kubva muna November pakachinjwa hurumende yavamugabe pane hurumende itsva yakapinda. Saka hurumende itsva yakapinda vane zvinhu zvavatanga kuita zvinobatsira kuti hori hupere muland sector. Pane komisheni iriku yakagadzwa irikunzi iongorore zvese zvatiri kutaura izvozvo, inofanira kuzopa feedback kuparamendi. Matanhiwa aya akakosha.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reTransparency International Zimbabwe vaFarai Mutondoro vari parunare muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipembere chinozivikanwa chekupedzisira pasi rose chiri bhuru kana kuti North White Rhino change chiri muKenya chichizivikanwa nezita rekuti Sudan chakashaya nezuro. Chipembere ichi chainge chine makore 45 uye chinonzi chafa nekunyanya kuchembera. Vashanyi vakawanda vanga vachienda kuKenya kunoona chipembere ichi. Mabambo ari kutumidzirwa nemunhu kana kuti vanhu vasiri kuzivikanwa kuAustin, Texas muno muAmerica ari kuramba achiputika kunyange hazvo mapurisa ari mubishi kutsvaka kuti ari kugadzirwa nani. Mudhorobha rinonzi Shirts munhu mumwe chete akakuvara nezuro mushure mekunge aputikirwa nebambo. Apo sarudzo dzave kutarisirwa kuitwa muna chikunguru, vemapato anopikisa vemDC neZANU-PF vatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba nekugadzirira sarudzo dzemaprimary elections. Asi nyaya yekuti sarudzo dzingaitwe zvakanaka here iri kuramba ichiunza mutauro wakanyanya. Imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti vari kunze kwenyika vangavhote here. Mukuzeya nyaya idzi tabata munyori mukuru wemDCT vaDouglas Munzura uye mutedzeri wemunyori wemutemo mubato reZANU-PF vaFortune Chasi vanovawo nhengo yeparamende kumazove South. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMunzura.
Ngatigadzirisei tironge kuti munhu wese weZimbabwe kwaanenge ari akwanise kunge achivhota. Asi tizive kuti zviya zvinonzi pachirungu malogistics. Titi isusu zvedu munhu wani ari kuSiberia wekuZimbabwe toti zveki yoenda ikoko inomuregister here, then pakuvhota oteverwa ikoko kuti anovhota here. Ndofunga ndozvo zvatokwanisa kuti tinge tichigamisa fungwa seZimbabwe kuti zvinoita here. Ngatiite mastudies tione kuti mhuri yedu yeZimbabwe iri kunze iri kupi, yakawandira kupi, tine mari here inoita kuti munhu wese weZimbabwe ari kunze anokwanisa kuvhota. Nyaya yekunzi vanhu vari kunze vanoenda kumaembassy vanovhota handifungo kuti inokwanisika. Ngatitorei munhu ari kuCape Town, embassy yedu iri kuPretoria, anokwira ndege here achienda kuPretoria, anodriva here kubva kuCape Town achienda kuPretoria kuti anovhotera ikoko. Saka panenge pachidiwa kuti kana taita ungururu yekuti vanhu vedu vakawandira kupi, zvakare isusu tine mari yakawanda sei yekuti tikwanise kuti tirejiste vanhu vagovhota, then tochiita kuti isusu tichiti aiwa ngatitei first step kuti pachaitwa maelections ngatiti achatevera after aripai, tichati vanhu vari kuSouth Africa obviously vari padhuze ngavavhote, nevari kune imwe nyika vakawanda vekuKenya ndizvo vakaita, nevekuNigeria vakaita izvozvo. Havada kumboti wese muNigeria kana muKenya ari kunze kwenyika idzodzo wese munhu ngaavhote. Hazvikwanisike, mari yacho inenge isingawanike.
Vamunzora
chekutanga kana tichitaura nyaya yekuti diaspora vote muZimbabwe muno umu mune diaspora vote, ndozvisina kutaurwa navachasi izvozvo. Kune vana vari muZimbabwe vanoshandira kunyika dzakaita sana Siberia idzodzo dzakaurwa, kunana England, kunana Botswana, Malawi, kupi kupi zvako, vana ivavo vanovhota. Asi kunovhota chete vashandi vehurumende. Kana uri mushandi wehurumende unobvumirwa kuvhota uchivhotera kuembassy uri ikoko kunyika ikoko. Saka chatiri kutaura ndechekuti vamwewo vasiri vashandi vehurumende vari kunyika idzodzo zviri zvizvara zveZimbabwe zvinongoenda kuembassy yakare. Saka handi zvekuti zeki inenge ichienda kekutanga kuSiberia kana kuti zeki inenge ichienda kekutanga kuBritain. Zvagara zviripo, vagara vachivhota vanhu vaya, maambassadors nevakuru vakuru vehurumende variko, madefense astachie masoja, maCIO anenge ariko, anotovhota vari ikoko kuLondon vachivhota vari kuembassy. Tiri kungoti isusu chiwandudzaika kuti zvizvara zvese zveZimbabwe zvishandise mukana wakafanana iwoyo kuvhota kumaembassies ikoko. Isusu MDC takatonyora gwaro riripo rinoratidza kuti diaspora vote tinogona kugadziridza security yayo sei, kuti isabiridzirwa sei. Kare kare vanhu vaichema chema, masanction, chino, chino. Izvozvi nyika dzimwe dziri kuti aiwa chidyidzanai, ngatidyidzanei neZimbabwe yacho. Zimbabwe yacho haichada manje kuenda kuti zvizvarwa zvayo zvikwanise kuvhota. Ndaona zvangu kuti mukoma wangu chasi ava vabva vakanganwa, vane njere serekava, asi vabva vakanganwa kutaura nezvinoitwa nemadzishe, nokuti madzishe ari kushandiswa seimwe wing yeZanu PF. Votyidzira vanhu vachititorai mavoter registration slips. Ukasatora mavoter registration slip unonyimwa chikafu, unonyimwa wanopfurwa pamaelection, wopfurwa wanakomba ivaya.
Ndosaka president vari kuramba vachitaura, vakataura kuti maobservers ngavauye, tirikuda kuti vauye vauye vazoona. Saka hapana dambudziko ipapa. Isusu semaZimbabweans ngatiite zvinhu zvokuti tiite andingati maconfidence building measures. Tizive kuti nyika ino ndeyedu tose, ngatishandei pamwe chete.
Alright, vamunzura.
Asi upenyu, kune vanhu vanotaura zvinonwisa mvura, kune vanhu vanotaura zviro kwazvo asi vachiita zvinhu zvakashata. Tese tinoziva kuti hakuna munhu weZimbabwe waitaura chirungu chainwisa mvura saMugabe asi apedza kutaura chirungu chake ichocho chii chaiitika.
Avo vanga vari munyori mukuru wemDCT vaDouglas Monzora. Manzwawo zvakare kubva kumuteedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZanu PF vaFortune Chasi, vanhu vava nhengo yeparamende kumazoe South. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana chiremba voramba kudzokera kumabasa zvitevera kwavanoti kutyisidzirwa nehurumende. Chikwata chemubatanidzwa wemapato anopikisa MDC Alliance chiri kutarisirwa kusimuka nhasi chakananga kumusangano wechimbi chipi weAfrican Union kuRwanda. Musika weFojga wovhurwa zviri pamutemo nhasi. Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muve nezuva rakanaka vateereri. Musakangana kuteerera nhau dzedu na7 p.m. ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.